nhlangano ri ni le NCA ri ri kulumbisa vanhu vese vemuzimbabwe kuti nyika ineyi kuti ibudirire vanofanira kuvhota vachibvisa mavhotes kune masangano maviri agara aripo sangano rezano PF nesangano reMDC vanga vava kutora nyika ineyi kunge ndeyo vari vaviri vanosenge vana vemunhu umwe akanzi Zimbabwe ndeyenyu ngaavhotere pazano kana ngaavhotere paMDC ndo zvakauraya nyika izvozvezvi nyika inofanira kunge iine vanhu vanopfuura vaviri vanotaurawo nehanya nevanhu vanoda vanhu vachiita zvinodiwa nevanhu NCA iri kuuya izvezvizvi kuti vanhu ipe vanhu mukana werimwe bato rine hanya nevanhu kwete kuti tingomanikidza vanhu nekuti kana usiri wezano enda kuMDC kana usiri kuda munangagwa ida chamisa saka NCA iri kuuya ichiti aiwa kana uri pasichuesheni yakadaro endai kuna madhuku neNCA paupresidendi panenge paine nilove mo madhuku pamakansela nemaMP kwavari ikoko kunenge kuine munhu weNCA ngavaise munhu weNCA kuti nyika yedu ibudirire iite rimwe idzwi rinoda zvido zvevanhu
tinoona kuti musarudzo dziri kuuya idzi vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muri makumi maviri nevatatu munoona muine mukana wakadii
tine mukana wakanaka Sterek chandingada kuti nditi vanhu vazive ndechekuti akataura kuti suse NCA ndo election yedu yekutanga iyi yatiri kupinda iyi and yatinonyanya kutsvaga muelection iyoyo sekutaura kwandaita tiri kutsvaga rutsigiro rwekuti NCA izi nevanhu kudawo imimi NCA kuti mujoine vanhu vanoita zvematongerwo enyika nekuti pavhoti apa papresidential vhoti vanhu vakawanda asi vanhu vanofanira kuziva zvavanodaka inodiwa ndechekuti vanhu vazive kuti ndianaani varipo ndosaka richofara kuti ndakwanisa kutaura pastudio panapa kuti vanhu vazive kuti kune NCA kuna love more madhoku handioni chinganditadzisa kuti ndibudirire saka that means machances edu akangofana nevamwe avo andiri kukumbira kuti vanhu vati
vamadhuku zvii zvamungaavimbisa kuti muchaita kuti upfumi hwenyika humuke uye zvichikutorerai nguva yakakura zvakadii toti masarudzo kuita mutungamiriri wenyika
tikasarudzwa kuita mutungamiriri wenyika mumakore 5 yatinenge tapiwa kuti tungamirire ndiyo nguva yatinovimbisa vanhu kuti zvinhu zvinenge zvanaka chekutanga chatinopa vanhu vezimbabwe kuti ikonomi ifambe kuunza hurumende yakachena zviri kukanganisira upfumi hwenyika chikuru icorruption nekuti upfumi hwenyika yega yega pasi pano hunotobva kune zvinhu zvavakapiwa namwari chakauraya zimbabwe nezvinhu zvatakapiwa namwari zvinotorwa nevanhu vashoma vachingoita basa rekuzvidya tine goridhe tine dhiamondi tine ivhu rakanaka tine nyika inodiwa nevanhu vekunze vekuti vanouya vachiita tourism kuya vachiona zviri mukati munomu tine vanhu vanoziva Sterek tinongodiwa ihurumende yevanhu vane chido chepamoyo nevanhu saka chekutanga chatinoita kuti tinounza timu yevanhu varume nevakadzi vane chido chevanhu muchirungu yaya vari capable ndowodi randingada kushandisa rechirungu asi vanogona basa ravo ndo chekutanga chechipiri tinenge taakukumbira kuti vanhu vane mari dzavo vakawanda vakwanise kuchizvipinza muikonomi nekuti ikonomi haingomuki nekuti paane hurumende inomuka nekuti paane hurumende inovimbwa nevanhu asi inenge yaa kuti vanhu vanofanira kushanda nayo tinenge chifunga kuti vanhu vakatikapinda isi obviously vanenge vava kutisapota nekuti vanenge varamba kahurumende yewori iripo iyi tokumbira vanhu vane mari vari mukati muno nevari kunze kwenyika kuti vaite yatinoti investment tinozokumbira tii mari iriko kana pakaita hurumende itsva isiri yezano PF izvezvi nyika dzekunze dzinokwanisa kutibatsira kwete nyika chete asi vanhu vane mari nekuti munhu wese ane mari ari business person haagari naye muhomwe anenge achida kuishandisa kuti iite investment.